vachitaura nevatapfenha womuHarare vechidiki webato reSANU-PF vati vawirirana kuti mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanofanirwa kupiwa mukana. Mumwe wevechidiki ava, Muzvare Yeukai Simba Negavi, vati vanonzwisisa kutambura kuri kuita veruzhinji nekuda kwokusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezveupfumi. Muzvare Simba Negavi vati vaMnangagwa vanofanirwa kupiwa mukana wokurwisa uori, kutsvaga mari dzekunze pamwe nekugadzirisa matambudziko ari kusangana neveruzhinji muupenyu hwavo.
Tinonzwisisa kutambudzika kuri kuitika vanhu vemuno muZimbabwe zvichikonzerwa neikonomi yedu yanga isina kumira zvakanaka, asi tinokurumbidzira kuti tive nemwoyo murefu, tipe purezidhendi vedu mukana wekuti vaite re-engagement sekutaura kwavakaita mazuva atikanga tiita sarudzo, vaite fight corruption. Zvinova izvo zvimwe zvezvinhu zviri kushandiswa napurezidhendi vedu kurwisa machallenges atiinawo akanangana neikonomi yedu. Ngatishingei timire napurezidhendi vedu, tisadzokera kumashure.
Muzvare Simba Negavi vati vose vechidiki vari kushora zvikuru nekwavanoti kushandiswa kwevechidiki mukuratidzira kwakaita munandira. Zvichakadaro, rimwe sangano rinozviti Citizens Forum rinoti ranyora tsamba dzenyunyuto kumasangano akazvimiririra avanoti akabatsira mukurongwa kwokuratidzira kwakaitwa mwedzi wapera. Vachitaura nevatori venhau, mukuru wesangano iri vaAlex Gakanje vati masangano aya akapesvedzera mhirishonga uye vachaavharisa. Mamwe emasangano adomwa neCitizens Forum anosanganisira Crisis in Zimbabwe Coalition, Law Society of Zimbabwe, Zimbabwe Lawyers for Human Rights nemizinda yeAmerica neBritain.
Masangano akazvimiririra atapetishena anosanganisira rinonzi Crisis in Zimbabwe Coalition, rekuti muchinzwa zita racho haritowirira nerunyararo. Saka vanhu vanorarama nemhirizhonga. Tanyorera inonzi Zimbabwe Lawyers for Human Rights, aya magweta anotiwa anochengetedza kodzero dzevanhu. Tavanyorera tichiti kosei mazuva maviri tisati tasvika pazuva remhirizhonga, vakanyora meseji yavakataura kuti munhu wese usatye, tichakupa ugweta pachena. Izvi tiri kuti ndizvo zvakakonzeresa kuti vamwe vanhu vave nezvivindi zvekupinda mumastreets mumigwagwa vachiputsa zvitoro zvevanhu vachiziva kuti tine magweta emahara. Bumbiro remutemo rinoti kuratidzira kwetwa murunyararo. Kana zvaizoitwa murunyararo sezvatakamboona zvakaitwa nevarairidzi, ko ugweta hwemahara hwaigopirwe vanhu vane runyararo? Saka tiri kuti vaitoziva kuti pachaita mhirizhonga.
Asiwo mukuru wePlatform for Youth Development inova nhengo yeCrisis in Zimbabwe Coalition vaClaris Maduku vashora zvikuru Citizens Forum vachiti kutyidzirana kunodzorera nyika shure. VaMaduku vatiwo vese vane mwoyo wekuda kuona kubudirira kwenyika vari kukurudzira nhaurirano izvo zviri kuitwa nemasangano avanodyidzana nawo.
Panguva yatiri Zimbabwe iri panguva yakaoma, munyika mune bopoto, munyika mune mapisha-pisha, munyika mune kusawirana kwakati kuti, zvekuti vanoda kuti nyika ienderere mberi vari kudaidzira dai vanhu vataurirana nhaurirano yotaurwa kuti tichii chati kutaurirana nezvazvo in terms yekuti totangira papi tichienda kupi. Saka nguva inoende kuti kana pane zviri zvakaitika kunyanya pakaita shutdown, zvakaona zvakaitika pakaita maproperties akapwa kanyika and so forth, there's a lot of damage. Zvakapinda kunaka nezvekuti vanhu ngavagare pasi votaurirana. Civic society ine maonero akasiyana-siyana. Chine chakanaka nechekuti vanhu vanodaidzana vogara pasi. Mathreats anoita kuti bopoto racho rirambe richienderera mberi.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reBritain neAmerica pamusoro pemashoko eCitizens Forum. Nyika mbiri idzi dzakabuda pachena dzichishora mabatirwo akaitwa mhirishonga nemauto nemapurisa. Vanhu vanodarika 10 nevashanu vakapfurwa vakafa, uye vanhu vanodarika 10 vakarapwa maronda akakonzerwa nemabara epfuti. Hurumende yeZANU-PF iri kupomera MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa mhosva yekuronga mhirishonga. Asi MDC inoti haisiyo yakaronga kuratidzira uku, uye zviri kuitwa nehurumende zvakafanana nekutsvaga uta mugate. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.